Vazhinji muhurumende pamwe nebato ravo rezanu PF vanoti vamugabe vakabata basa nemazvo uye vakamirira Africa zvakasimba panyaya dzekurwisa hondo, nyaya dzekuona kuti Africa yawana chouviri pazviwanikwa zvayo pamwe nekutiwo Africa yawanawo chinzvimbo chiri permanent musangano repasi rese reUnited Nations. Asi veruzhinji pamwe nevemamwe mapato anopikisa munyika vanoti usachigaro hwavamugabe kuAU hauna chahwakabatsira nyika. Amai Christine Sekerani vanoti nzendo dzavamugabe vachiita basa reAU dzaitovakanganisa kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nenyika.
Pakuwachairman kwapurezidend hapana chatakabhenefita, taitorana los because vaingokwira ndege up and down, kwira nekudzika, nyika ichirana los. Iyo mari yadai yakatobatsira mune zvimwe zvimaprograms like kutiitawo kuti tiwane mishonga yemvura, kuti magesi anyasoita zvakanaka.
Mutauri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanotiwo hapana zvavakawana kubva pachigaro chavamugabe kuAfrica Union.
Zvokwadi taiita sevanhu vari kuredza hove mumuti. Hatina kana chatakawana kubva kupresident wevava paAU. Hapana chatakapiwa sevanhu, pana mari yakauya, mari yakatobuda ivo vachibhururuka kubva kuconference kusvika kune imwe conference, pasina kana zviri kudini, pasina kana zviri kubetsera nyika kana kuti vanhu vawana kwazviri.
VaByron Mutingwende vanoti vamugabe vangadai vakashandisa chinzvimbo chavo sasachigaro weAU kukwezva vemabhizimisi kuti vauye munyika uye kugadzirisa ukama hwavo neAmerica apo pakashanya mutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama muAfrica gore rapera.
Usachigaro hwavamugabe hauna chahwakabudisa. Pakaita musangano weAfrica neAmerica, vamugabe sasachigaro havana kuenda. Ipapo deno vanga vakaenda kuda vaizotaurawo kuti Zimbabwe ingabatsirika sei paukama nedzimwe nyika dzekunze idzi. Mirizhonga iri kuitwa neISIS hapana zvavakaita kuidzivirira kunyika dzakaita sana Nigeria nedzimwe. Saka handioni hangu zvikuru zvinobatika zvavakaita sasachigaro.
Asi mukuru weamiriri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vamawapanga mwanapanga vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vamugabe vakashanda zvikuru kukwezva mutungamiri weChina kuAfrica avo vakavimbisa kutsigira Africa nemabhiriyoni makumi matanhatu emadhora pamusangano wavakaita nevamiriri venyika dzemuAfrica kuSouth Africa gore rapera. Asi mutauri webato rinomirira MDC inotungamirirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechiwai vanoti vamugabe vakatadza kupedza hondo nekurwisana kuri munyika zhinji muAfrica.
Takatarisa kuti ipapo toona kuti chero ipo paAfrica pacho hatisi kuona kuti vane chavakaburitsa, nokuti kusvika nhasi kuBurundi kuriko kune crisis, kusvika nhasi kuRwanda kune crisis, kusvika nhasi kuNigeria kune crisis neBoko Haram. Vakatadza kuadresa nyaya idzodzo kuti vaise runyararo munyika. Ivo munhu anozivikanwa kuti anochovhera nditi nhaye dzigwe.
Asi imwe nhengo yevechidiki mubato rezanu PF vatongaika suku iri vanoti vamugabe vakaita basa ravo vachiti nyaya yeBurundi inonetsa sezvo nyika iyi iri kutoramba kuti AU itumire masoja kunyika iyi. Mumwe murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo pane vamwe vanoti vamugabe havana zvavakaita sasachigaro weAU, maonero avo ndeyekuti vakaita basa guru chose.
Purezidendi vari sachigaro vakakwanisa kumirira Africa kuti ione kuti yatarisirwavo here, iwanevo chinzvimbo umo matinoti muUN, gungano renyika dzakawanda dziri mukati menyika. Saka kuti zvinoitwawo ipapo Africa igohauno mukuchinega ichitaura toindazvo ipapo vakakwanisa zvekungoshanda apo neapo kugadzisa zvinondeta munyaya dzezvakaita zvehondo zvinouya navanonzi vanonetsa vaya. Saka izvi zvinotozvitarisira kuti zvinhu zvakanaka zvakabudirira nokuda kuAfrica.
Vanongura nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chaifanira kunyatsotarisirwa kubva kuna vamugabe, nekuti hapana zvizhinji zvinoitwa nemunhu anenge ari sachigaro weAfrican Union. Asi vatiwo pfungwa dzavamugabe dzekuti vanhu vemuAfrica vabatsirikana nezviwanikwa zvemunyika dzavo dzakanaka chose.
Chinhu chatingati chakanaka, but hatingati chakabudirira, nekuti hapana chati chaitika chataona chinoratidza kuti pane pundutso kuvana veAfrica. Kazhinji kazhinji kana uri sachigaro unouyawo nemazana ako maviri matatu kana kuedzawo kunodzimura moto inenge ichiitika muAfrica, asi hapana zvizhinji zvaunokwanisa kunge uri unoita. Saka tinenge tichingomirira nguva kuda kuzoona kuti iwo mazana avakauya nawo anokwanisa here kuzobatsira vana veAfrica.
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe avo vange vachigara kupomerwa mhosva yekubira sarudzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu ndivo vakanyanya kubatsirika chose nekusarudzwa kuti vaite sachigaro weau sezvo izvi zvakaita kuti vaonekwe semunhu akachena vaclarice madhuku vesangano replatform for youth development vanoti kuve sachigaro weau zvinoita kuti upiwe remekedzo nenyika dzose dzemuafrica nepasi rese
zvingangoitika vamugabe pache zvavo sezvo munongoziva kuti muzimbabwe muno utungamiriri hwavo hwezimbabwe inyaya yanga yagara ichingobvunzurudzwawo vamwe vachifunga kuti havana kodzero havana kuwina zvene tsarukano saka ivo ndo vakanyanya kubatikana nekuti vanenge vakunzwa mutungamiriri weafrica saka munongoziva kuti nyaya dziriko mazuvano dzekuti kana uchizuri mutungamiriri weafrica unenge uchipiwa ruremekedzo
vatungamiri vemuafrica vanotambidzana usachigaro hweau gore rega rega uye vamugabe vari kutambidza usachigaro uhwu kuna vaidris debi vekuchad pamusangano uri kuitwa kuethiopia ndakamirira studio 7 muHarare ndini ivan chifera